Mari ye political finances iri kutaugwa nezvayo haingokandiwi sechibagwe chiri kukandirwa huku imwe huku yongononga yanonga yanonga. Haisi mari yekungoita mazvake mazvake. Ine nzira yainofambiswa nayo dzichitedzerwa mitemo yezvematongerwo enyika. Pare zvino bato rine mvumo yekupuwa mari iyoyo igungano reMDC Alliance kuchizopuwawo bato rine nhengo dzeparamend dzakapinda pasi pegungano reMDC Alliance iroro. Saka maikupe vari kutaura ivo kuti vanhu vanotaura nezvealliance yerimwe bato ivowo vakafoma ravo bato vakatoitawo ravo bato mvura wayo ranga risiri musarudzo dza2018. Saka havasi nhengo inofanira kunge ichiwana mari iyoyo nekuti bato ravo ravakafoma kuMcDonald's mazuva akapfuura last week awo ranga risipo musarudzo dza2018.